Nguva ino mvura yacho hatichatoizwisisi nekuti zuva raita muZimbabwe rakanyanyisa. Saka apa iri kuvimbisa kuti pamwe ingangonaye dzimwe nzvimbo iri kumboti naye naye. Takutokurudzira kuvarimi vedu zvakanyanyanyanya kuti zvekutodyara chibage chikona kunge mwaka watosiya.
Zvii zvamungakurudzire kuti varimi vawanikwe ivo vachidyara panguva yavakatarisana nekunonoka kuuya kwemvura?
Takutoda kudyara mbeso dzinenge mapfunde nemhunga zvinokurumbidza kuibva, kwete aya mapfunde anoreba serekaya asi mapfupi anokurumbidza kuibva, nekuti iko zvino zvemwari kwaoda hausisina kumira zvakanaka zvachose. Saka situesheni yatave nayo yave yekutodyara nehungwaro, uye kudyara kwachona hatichatotedzeri zvee zvekuti todyara nefetilizer panguva iyoyo. Kwakuti ukadyara uchimirira kana mbeso dzabuda, woona kuti mbeso dzachona dzabuda zvakanaka here, mvura kutenge iriko here, wochiisa fetilizer. Nekuti vakatodyara nefetilizer vari kutochema, nekuti changuri kubuda nekubva chanzi nezuva, nekubva chatsva, nekubva chaoma, kuoma chaiko chaiko. Saka hatichatozivi kuti mwaka uchina tiriendepi nawo. Saka tiritokurudzira mbesa diki kunyanya masmall grains ndiwo angatotiyamure panguva ino yatiri nesituation yatinayo muZimbabwe, nekuti mvura yachona kudenga hamutorina. Iri kungoti pano nepapo yawarawadza yaenda, apa pano yawarawadza yaenda. Saka hatichatozivi kuti takanangepi. Sizon yedu yakatomira zvakashata zvachose. Apa tamuna January vazhinji vanga vakangopreparea minda vachitarisira kudyara, havana kana kudyara kwachona mvura yachona yakabva yangotiza. Takutoendisika kumwedzi mvura isiri kunyatsonaya zvakanaka. Saka tiri kungokurudzira kuti mvura ikanzi yanaya parizvino kutokanda mbesa dzinokurumbidza kuibva kuri nani. Kana zvazve chibage takutotarisa kuti mbeuti yetinanotsoko tinokurumbidzisa kuibva pamwe tikaedza ichoko, zvingatibatsire kuti tiwane kurarama munyika medu, tiwane chikafu.
Mabasa api amunobata sesangano reZimbabwe Farmers Union?
KuZimbabwe Farmers Union isusu hatina chatinopa vanhu, asi tinovamiririra kuti vawane kupiwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kana panonzi vari kupa zvana GMB, seZimbabwe Farmers Union izwi remurimi rinomiririra murimi awane kubatsirika. Isusu hatina chatinopiwa nehurumende kuti takanangana neZimbabwe Farmers Union kuti tinope varimi, asi ruzivo ndorwakanyanyanya ratinovapa nekuvamiririra, kungave kumainstitutioni dzakasiyana siyana, kana pakumaketa mbeu dzavo, pakurima, pakuvadzidzisa kurima kwacho. Zvese izvozvo seZimbabwe Farmers Union tiripo pakubatsira varimi.